Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kana shakara manero anasi urumswe china nyamafuku 12/2021 mangatirira ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika mu Zimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bendera vasiya muNational Disability Board rinonetsa kuti rivharike, asi ticharamba takasvinga tichienderera mberi nebasa ravakatisiyira.
Senator Joyce Timire avakashaya nezuro nedenda reCOVID-19 varadzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare.
Tashaikirwa kune vanhu vatatu nguva imwe chete vakatanga kushaika ndimai, pachizobva mai pachishaika fishi vimba inoche musenge nezuro mapasti 7 tibva tashaikirwa nababa futi kumaresulti endufu dzese idzodzo ndeyekunzi ndeyeCOVID-19.
Muri yemutori wenhau weStudio 7 kudzanai musengi iri kuchema kufa kwemudzimai wake pamwe nevabereki vake avakatorwa nedenda reCOVID-19. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevanga vachimirira vakaremara mudare reSenate amai Rejoice Timire avakashaya nezuro nedenda reCOVID-19 varadzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwaamai Timire, sachigaro veNational Disability Board, amai Mesi Maunganidze vati vachaedza nepose pavanogona napo kuti mabasa akanaka aiitwa namai Timire aenderere mberi.
Uye vendera vasiya muNational Disability Board rinonetsa kuti rivharike, asi ticharamba takasvinga tichienderera mberi nebasa ravakatisiyira.
Vasara vakamirira vakaremara mudare reSenate vaWatson Kupe vati vakaremara vasiyirwa chisveru chekuti vagare vachishanda zvakasimba sezvaiita amai Timire.
Vanga vachiti kana vakada kuti vataure pamusoro pevakodzero evanasikana nevanhukadzi vakaremara, unotanga kushamisika kuti asi kune ngirosi yaakutaura ichishandisa muromo wavo.
Mukuru weDeaf Zimbabwe Trust amai Barbara Nyangairi vatiwo vakaremara vanofanira kufambisa mberi mabasa aibatwa naamai Timire.
Taiti kana tine nyaya yedu yataida kuti isvike kuparliamendi taiva svitsa, kana tine zvataida kuti zvitaurwe taivaudza kuti vatitaurire munhu anga akazvininipisa.
Hanzvadzi yaamai Timire Bishop Sevenzile Musiza vati semhuri varasikirwa zvikuru.
Tikaona ruoko rwaMwari kuchengeteka kwake nokugara kwake, wakaramba ari influential in the family despite zvisinei kuti angari ava kugara pawheelchair. Up to now she was a leader, mutungamiriri mumhuri medu.
Muzvari Pamela Timire avo vaishanda pamwe chete naamai vavo vanotiwo ruzhinji rweZimbabwe rwarasikirwa nekushaya kwaita Senator Timire.
Vangu vasingatarise kuti uyu mwana wemukomana kana kuti mwana musikana vaingotiona takangofanana. Vakati empower isu sevana vavo kuti hatifani kurarama life yekupema.
Amai Timire avo vakadomwa kuva nhengo yeSenate muna 2018 vashaya vava nemakore 62 ekuberekwa uye vasiya vana vashanu nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Muri yemutori wenhau weStudio 7 kudzanai musengi iri kuchema zvichitevera kufa kwemudzimai wake Vimbai Nutse Musengi pamwe nevabereki vake avakatorwa nedenda reCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mhuri yekwaMusengi izere nemisodzi pamatama zvichitevera kufa kwemudzimai waMusengi, amai vembai nhutsve Musengi, avo vakashaya nezuro nechirwere cheCovid-19, zuva rimwe chete amai vavo vashaya nechirwere ichi. Mhuri iyi iri pakati pekuchema mudzimai waMusengi naamai vake, mbuya Wini Geli Nhutsve, vatezvara vaMusengi, vaNobert kuda kwashe Nhutsve, vakabva vatorwawo nedenda rimwe chetero nezuro wakare. Ari kutaura akamirira mhuri yekwaNhutsve, vaMartin Nyadani, vaudza Studio 7 kuti semhuri vari kushushikana zvikuru nendufu nhatu idzi.
Tashaikirwa nevanhu vatatu nguva imwe chete. Vakatanga kushaika ndimai, pachizobva mai pachishaika svisi vimba inhutsve Musengi. Nezuro kumapasti 7 tibva tashaikirwa nababa futi. Saka nyaya iri kubuda mukumaresults endufu dzese idzodzo ndeyekunzi ndeyeCovid-19. Ndo mamiriro akaita nyaya dzacho iwaya, zvekuti isusu semhuri pakashaikawo kutanga unomboti aiwa zviri nani kufumurawo waMwari, asi maitiro azvaita zvatisiye tisina chekutaura.
VaNyadani vati vabereki vemudzimai waMusengi varadzikwa nhasi kwaChirumhanzu.
Mangwana vachasumuka zvakare kuenda kumvuma kunoradzika vimbai.
Mumwe akashanda nemudzimai waMusengi kwemakore gumi, vaTitus Takawira Mangoma, vati kufa kwemumwe wavo kwasiya gwanza richanetsa kuvhara.
Inhau kana kuti inyaya isingagamuchirike, kwete neni ndoga, asi kune wese anoziva vimbai. Ini ndakashandidzana naVimbai kwemakore anodarika gumi muSivu Society. Vimbai ranga riri gamba zvikurukuru kunyanya maringe nekuchengetedzwa kwekodzero, zvikuru kodzero dzemadzimai zvekare nekubudirira kwenyika yedu. Vende rasiyiwa naVimbai harina achagona kurivhara. Chanyanya kurwadza zvekare ndechekuti nevabereki vose vabva vatevera munguva diki diki, mazuva matatu tarazikirwa nevanhu vatatu.
Mutungamiri weGweru Residents and Ratepayers Association vaCornelius Selipiwe, avo vakashanda nemudzimai waMusengi kwenguva refu, vati mufi munhu aishanda zvikuru munyaya dzekurwira kodzero dzemadzimai.
Vimbai aive munhu wekuti anga aine chido, chido chake chihombe changa ainacho changa chiri chido chekukurudzira madzimai. Yes, tinonzwa kuti Vimbai anga ari mutapi wenhau, Vimbai anga ari munyori, but izvozvo zvese Vimbai hanambonyanya kuzviita. Chinhu chaaida kuita Vimbai kwanga kuri kuda kukurudzira kodzero dzemadzimai. Tine pakawanda pataiti tichiita mameetings aida kuburitsa, achida kuburitsa nekujekesa pachena kukosha nemarights emadzimai mukuita kwedu kwataiita tese. Waitoziva kuti kana Vimbai aripo muchida kuita any program yamunenge muchida kuita, motoziva kutoti kana mainvaita vanhu kuprogramu yenyu, motomeka chiwa kuti madzimai nevarume zvakaenderana. Pasina izvozvo programu iyo yaigona kunetsa kuita.
Amai Vimbai Nhutsve Musengi vakamboshanda semutori wenhau mukambani yeZim Papers zvichitevera kupedza kwavakaita zvidzidzo zvavo zvekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Vakazoshanda nemamwe makambani vachiita public relations vasati vaenda kunoshanda nesangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations. Kusvika pavazofa nezuro, amai Musengi vange vave kuona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reMidlands kana kuti provincial coordinator, vashanda nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe. Vasiya vana vatatu nemurume wavo kudzanai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti vakapedza mwedzi wapera wose vari muchipatara vachitadza kufema zvakanaka mushure mekubatwa nechirwere cheCovid-19. Vanoti vakabata chirwere ichi pamwe nemudzimai wavo mushure mekuenda kurufu rwehama yavo. VaParadza vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti chakavaponesa inyaya yekuti vainge vabayiwa nhomba yeCovid-19.
Icho kwa di kuti ndakarwara ne COVID inini nemudzimai wangu. COVID takaiwana nekuti takanga taenda kumariro kwehama yedu. Zvadaro takazorwara ndikapinda muchipatara muna July. Saka ndakatozonoponera pa oxygen. Ende nachiremba umwe anoziva zveCovid ndiye akatozondiraramisa. Chimwezve chinhu ndechekuti ndakanga ndakabaiwa Jackson revaccination. Saka ndakanga ndabaiwa majekiseni angu maviri akanga apera. Saka izvozvi ndo zvimwe zvakandibatsira zvikuru kuti ndirarame kusvika pari zvino. Kashoma kuti wanyatsobatwa neCovid kuti urarame. Saka izvozvo ndo zvakandibatsira zvekunge ndabaiwa nhomba iyi.
Zvii zvamurikurudzira vasati vabaiwa nhomba?
Ndinokurudzira vasati vabaiwa nhomba kuti baiwai nhomba. Nekuti pauchabatwa necorona iyi ndinokutaurira kuti uchapinda padambudziko hombe chairo chairo. Nekuti masoja akwemwiri kuti arwise ichi ifanika iriko mazuva ano corona inonzi Delta variant yakatoipa zvachose. Saka ndokurudzira vese vese kuti baiwai nhomba iyi. Ende ndokuzokurudzira futi kuti avo vari kufamba vasina mamaski vari kungobatana batana vari kuungana ungana. Regerai zvese izvo. Itai zviri kutaurwa nemukuru wenyika zvekuti munofanira kufamba makapfeka mamaski ende moona kuti hamubatani batani nevanhu, hamungoenda kumariro. Chimboregai zvekumariro vanhu regai vashoma ivava vavigane. Imimi musaenda vamwe vese musiri hama.
Asi nhomba dzacho dziri kuwanikwa here zviri nyore vaparadza?
Fanika kana kuri kumakonde uko. Ini ndakatomhanyisa motikari dzangu dzakatomhanyisa kuendesa mavaccines kumaclinics ese ari kumakonde. Saka ndiri kuti vanhu vari kumakonde kwandiri MP endai kumaclinics ari pedyo nemi munobayiwa. Kumangura futi uko kwandiri chairman, nokuti ndiri chairman weDCC wemakonde ese, endai futi kumaclinics ari pedyo nemi munobayiwa. Muchinoi endai kumakliniks nepa hospital hapo munobayiwa nhomba idzi.
Pari zvino mava kunzwa sei vaparadza?
Pari zvino ndava kunzwa zvakanaka, ndatori kubasa ndakutosenza. Chimwe chandinoda kuyambira vanhu futi ndechekuti haikona kuterera zvesocial media zvamunoverenga pasocial media nezvamunonzwa nevamwe kuti natirai kana uchinge wabatwa nechirwere cheCovid ichi. Haikona kungoita zvekunatira chete, unofanira kunoona kuti maenda kuchipatara manopiwa mishonga chaiyo chaiyo yakanangana neCovid. Nokuti vazhinji vari kutsakatika kumba kana kuzoenda kuzvipatara, iyo vakutadza kufema.
Nechikonzero chei?
Nenyaya yekuti vari kutora nguva yakawandisa vari kumba vachiita zvekunatira kana kumwa imwe mishonga vachiita yechibhoi kana kuti yechi. Saka please ndinoti inini endai nguva ichiripo kuzvipatara munoonana chiremba, ndokuti zvinhu zvikuitire zvakanaka.
Mutevedzeri wegurukotara zvekuburiswa kwemashoko vakaita nesparadza vari parunare kumakonde naBlessing Zulu Studio 7. Vamwe vemakereke vari kutambira kuvhurwa kwemakereke kune avo vakabayiwa nhomba yeCovid-19 vachitiwo vacharamba vachikurudzira nhengo dzezvisvondo dzavo kunobayiwa nhomba. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weAnglican Council of Zimbabwe, Bishop Ignatius Makumbe, vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro danho ratorwa nehurumende rekubvumidzwa kuvhurwa kwemachechi kune avo vakabayiwa nhomba dzose dziri mbiri.
Semabhishopu tazvitambira zvakanaka nokuda kwekuti taonawo hurumende seyafunga zvakanaka apa kuti God first before any other thing. Zveshuwa shuwa kutaurira vanhu kuti vabaiwe Jackson irori ndochinhu chatagara tichingotaura, iye zvine izvi zvinotobatsira kana taakumbotaura nevanhu face to face so that uptake yedu yevaccine inoita zvakanaka.
Munyori muUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe, Reverend Edson Chakai, vatiwo vanoona zvakakosha kuti vemakereke vabaiwe nhomba kuitira kuti vakwanise kuungana.
Magrupu emabhishopu akati wandi tinenge tichitaura nawo, tikona kuti mamwe mabhishopu vari kuzvitambira kuti ayo hande tobayiwa. Kana tikange tabayiwa tatobvumirwa kunamata, nokuti vanhu vanga vane shungu dzekuda kufugama chinamata.
Asi vatsvakai vati pachiri kuda kuitwa dzidziso zvikuru kune mamwe machechi ari muboka ravo akaita seJohane Masowe Sabata pamwe neJohane Marange ayo anorambidza nhengo dzavo kubayiwa nhomba. Nyanzvi mune zveutano uye vari mutungamiri wesangano runomirira machiremba anoshanda akazvimiririra Dr. Johannes Marisa vatiwo danho ratorwa nehurumende rakakosha vachiti zvinobatsira kusimudzira uwandu hwevachabayiwa.
Machechi munobva kuti ndo vanhu vanotori chiti pakusvika wedi rekuvhaksinika ikutaya kuti vanhu vaitewo uptake nemavhaksines zvichi zvegood move actually. Ipapo ndozviri kupembedza because vanhu kumachechi vamwe vanenge achitaura zviri zvimafundisa zviri musavhaksina.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo zvakakosha kuti vemakereke vabvumidzwa kuungana kuitira kuti vanamatire nyika, asi vatiwo sebato vanoda kuti hurumende itarise mapandiko ose munyika kuti oshanda sei akasununguka uyewo kuti sarudzo dzoitwa sei kwete kubvumidza makereke chete.
Kutarisira isusu seMDC Alliance ngatitarise kwese tikwanise kuti mapazi ese kana kuti zvese zvese zvinobatwa batwa zvemunyika zvinge zvichitariswa zvoiswa mamezures akanaka kuti vanhu vasabata chirwere checovid kusanganisira even maelections chaiwo kuti toita maby elections zvinofanira kunge zvakaongororwa sezvakatsindirwa nezek kuti yado matanho atinokwanisa kutora senyika kuti tikwanise kuita maelections tikwanise kuita magatherings tikwanise kuita zvakasiyana-siyana ndozvatinotarisa seMDC Alliance.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti covid-19 yakabata vanhu 56 nemakumapfumbamwe nevatanhatu uye ikauraya 41 chete nezuro. Zuro vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuruzana negumi nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumashanu nevana kana kuti 117,954 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumapfumbamwe nemumwe 3,991. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava pamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumatatu nezvitatu nemazana maviri nemakumaviri kana kuti 1,933,220. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru makumasere nezvina nemazana matatu nemakumapfumbamwe nevaviri kana kuti 1,084,392. Zimbabwe inoti neurongwa hwokubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumatanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekuti denda recovid-19 risaramba richipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dunhu remashonaland west rinoti rava kubaya nhomba yecovid-19 vanhu vanenge vakaungana parufu mudunhu remashonaland west makare senzira yekupinda nayo muvanhu vari munzvimbo dzakasiyana-siyana ichivabaya nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakuvigwa kwehanzvadzi yavo yakafa nedenda recovid-19 nemusi wechipiri, muzvari Mavis Masocha, mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha, vakati vakatora mukana wekuungana kunoita vanhu parufu kushandisa kubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 kumaruva.
Takatarisa, takaongorora, ndokuona kuti vanhu vazhinji vari kuwana dziviriro yenhomba yemuzvipatara. Asi tikatarisa rwendo ravari kufanirwa kufamba muno muarea rakati kurei, saka tatora danho iri rokuti titange kuita maprogramu eoutreach tichishandisa iwaya mandofaya kuti patinenge taona paita ndufu tobva taenda ipapo tobva tabaya vanhu tovakurudzira kuti vabayiwe because chirwere ichi chiriko, vanhu vanofanira kuti tione kuti tazvidzivirira.
Muzvari Masocha vakavigwa muraini rekwamucheri kwazvimba. Mumwe mugari wekwazvimba amai Patience Mugabe vakati vakafarira kuuya kwevanhu kuzobayiwa nhomba pedyo nepavanogara sezvo vari kure zvikuru nemakirinika epamurombedzi nemadzorera.
Kunhu kwacho kunoku kune makirinika ari kure kwamadzorera kana kuenda uko kwamurombedzi, saka zvepanapa zvikaizvo idanho ravatora rakanaka zvokuti vanokwanisa kuuya zvavo vanouya kuzobayiwa.
Amai Mugabe awa vanorwara nechirwere cheasma vakati zvakakosha kuti vazvidzivirire kuitira kuti vasabatwe necovid-19.
Ine hangu semunhu anga asina kutobayiwa ndaona zviri zvinhu zvakanaka nezvatinonzwa everyday kuti kuri kufiwa kuri kufiwa, saka zviri nani kuti udzivirire pane kuti uzowanikwa usina kudzivirira. Ini ndiri asmatic but ndakaona kuti zviri nani kuti ndibayiwe zvangu bozi ndikazobatwa nezvatiri kuona izvizvi. Aiwa, unofa zvishuwa.
Senzira yekuchengetedza utsanana, munhu wese aisvika parufu apa aitanga ageza maoko ake, onyeresa zita rake, nhamba dzefoni kana ainadzo uye nzvimbo yaanogara. Munhu wese ainge akapfeka maski yake uye akatarangana nevamwe sezvinokurudzirwa nebazi rezveutano. Munhu ainyora mazita evanhu asina kuda kudomwa nezita rake akaudza Studio 7 kuti ainyora mazita evanhu kuitira kuti kana pawanikwa munhu abatwa nechirwere checovid-19 zvinozovaitira nyore kushanyira munhu wese akanga ari parufu apa kuitira kuti vanhu ava vaongororwe kana vasina kutapurirwa chirwere ichi.
Inhau yecovid kuti munhu kana achosingarwara necovid kana kuno kuti anenge asiya zvakaingine chirwere checovid vanowana pokutangira nepokuenda.
Kusvika nenguva dzemasikati nezuro vanhu makumi mapfumbamwe nevana vainge vabayiwa nhomba parufu apa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguo ya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vabvuma kuti mubato ravo reAfrican National Congress raive rizere neuori apo raive pasi pevaimbo vemutungamiri waro vaJacob Zuma. Vachipindura mibvunzo pamberi pedare rekomisheni iri kuferefeta uori unonzi wakaitika panguva iyo vaZuma vaive mutungamiri weSouth Africa, vaRamaphosa vati bato ravo richabata nyaya dzeuori nenzira ineudzamu kuitira kuti uori usaitike zvakare. Dare rekomisheni iyi riri kuferefeta kubiwa kwakaitwa upfumi hwenyika kubva muna 2009 kusvika muna 2018 apo vaZuma vaive panyanga. Zvinonzi madzisawira avaZuma aipiwa matenda ekuita business nehurumende. Panguva iyi vaRamaphosa vaive mutevedzeri vavaZuma asi vakazotora chigaro chemutungamiri wenyika muna 2018. Vanhu vemuZambia vatanga kuvhota nhasi musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachibvuma vose kuti sarudzo idzi dzichaburitsa pachena kuti Zambia inyika yakadzikama here kana kuti kwete. Zimbabwe iri kutadza kuita sarudzo dzemabyelection kutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura dzakadzingwa nebato reMDCT nezvikonzero zvedenda recovid-19 yasimudza zvakare mutauro munyika zvichitevera kuitwa kwesarudzo muZambia. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti hurumende yeZANU-PF inokwanisa kuitawo kuti sarudzo idzi dziitwe pachingoteverwawo mitemo inokurudzirwa kudzivirira kupararira kwecovid-19, asi vanoti hurumende iri kungowanda nemunwe ichishandisa denda recovid-19 sechikonzero, asi iyo ichiziva zvaye kuti uyu mukana wekuti bato reMDC Alliance risave nemasimba kwese kumakanzuro nemuparamende. Asi hurumende pamwe neZANU-PF vanoti ivo havasiivo vari kumisa sarudzo idzi asi kuti vari kutevera kurudziro yakabva kunyanzvi dzezveutano. Vanotsigira pfungwa yekuti sarudzo dzimire kuitwa ava vanotiwo Zimbabwe inyika yakazvimirira uye haifanirwe kutevedzera zvaitwa nedzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga pamwe negweta uye vari nhengo yeZANU-PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoti kudii nenyaya iyi.
Hapana chikonzero chiri pamutemo chingatadzisa sarudzo dzemabyelections kuti dziitwe muZimbabwe. Chinokosha chinofanira kuti chingoitwa chete kutevedzera zviga zvekuti denda recovid-19 risapararira panguva yesarudzo. tinoziva kuti dzimwe nyika dziri kutasadzwa haisingori Zambia yega. Kana Malawi yakapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika munguva yeCovid, kana vana Uganda zvakare zvimwe chetezvo. Saka chikuru ndechekuti Zimbabwe igadzirire kuti denda risapararira, asi iremekedze kodzero dzevanhu dzekusarudza vamiririri nevatungamiri nenzira yekuti kana vanhu vachinge vabiswa muparlament, mutemo unenge uchifanira vachifanira kuti vadzoswe kuitira kuti vanhu vatungamirirwe kana kumiririrwa nevanhu vavanosarudza ivo.
Ndinotenda vaMavhinga. Dr. Mavhaza, munoti?
Yes, we do agree kuti democracy should not be cancelled because of COVID. But human life is sacred. Upenyu hwemunhu hunokosha. Zvinoenderana nehurumende imwe neimwe kuti ione kuti denda riri munyika mayo. Vakabvunza rukuungana vachiita kana kukambena vozoita mitsara yekunovhota chirwere chingatapuriranwa sei kana chingadzivirirwa sei. Kana hurumende ikaona kuti yatedzera advise yenyanzvi kuti hazvikwanisike kuti vanhu vaungane nguva inoi, zviri nani kuti vanhu vasaungane. VaMavhinga vataura example yeMalawi. Malawi vaipikisa hurumende nguva iyoyo, vakaita musaringa, vakaita noise, vakamhanya kumataredzi mhosva, vakati ngativhotei kunyange kune COVID. A month after elections, kwakafa 4 ministers in Malawi and thousands of people. Kusvika Malawi ya adopta a policy yekuti don't report COVID deaths anymore. Saka in other words, hazvina kunaka kuti kana uri mutungamiriri wenyika uregedze nyika yako ichifa nekuda kungofadza one section of politics. Politics haingori democracy chete, haingori my elections. We can still continue running the country, saving the people and saving their lives. Hazvibatsiri kuseva vanhu vakafa, zvinobatsira kuseva vapenyu. Saka in other words, zvirikuitika kuZambia iko zvinoizvi, vari kuweka on the advice of their experts. Zimbabwe haingotedzera chete zvari vane dzimwe nyika.
VaMavhinga, mataura nyaya yekuti sarudzo dzinofanirwa kuti pazadzikiswe vakadzingwa nebato reMDCT, chii chinotarisa zvakare MDCT yacho kuzongodzinga kana kurikola futi vanenge vasarudzwa neMDC Alliance iva?
Ipapo pane dambudziko guru rekuti ndinoona kuti zviri kuutungamiri hwevapata vanopikisa kunyanyanyanya reMDC Alliance kuti vanyatsovheneka kuona kuti nyaya yezita kana kuti chakakonzera kuti vamiririri vavo muparlamendi vadzingwe neMDCT yavamonzora chinombova chii, nekuti ichokwadi zvinogona kuzopamwazve vakadzingwazve vachangobva kusarudzo dzemabai elections.
Vangakwanisa here kuti vamiririri vavo vanga vachizvimirira kuita maindependent?
Zvinogona kudaro, asi kuwanza basa nekuti pakupedzisira kana vachifanira kunge vakamira semusangano kana vachinge vachidzi vamiriri vese vaungane, havazogone kupiwa dzimwe mari dzinopiwa masangano akazvimirira muparlamendi dziya. Saka zvese izvozvo vanofanira kuti vazvicherechedze. Zvingaita hazvo apo neapo, asi mukupera kwezuva vanofanira kuti vaone kuti sebato rinopikisa vakamira papi panyaya dzezita, panyaya dzezvekukwidza, uyezve panyaya hombe inoenda mberi yesarudzo dza2023.
Dr. Mavhaza,
vanga vakamirira vanhu muparlamendi vakadzikwa nebato ravo, saka vanga vasiri veMDC Alliance, vanga vari MDCT vakadzikwa neMDCT. Vanga vasiri veMDCT vanabita vavana kudzikwa neMDCT. Asi chada tione panapa ndechekuti dambudziko rina vachamisa nanabitira nasikana vepati yavava vane dambudziko rekuti vanofarira nyongano, havafarire kuti kuve nekunyarara. Nemhakaindi kudaro, hazvina kuvaremera kuti vagare pasi voita kongresi yavo votsvaga rimwe zita risiri pamakakatamwa. Vanoda kungoramba vakachengeta zita iroro kuitira kuti kungonzi maelekedzo haana kufamba mushe kana vachinge vadzikwa futi nekuda kwezita.
Havanga vari Gweta uye vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavhaza. Manzwawo zvakare kubva kuGweta uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadi vaMavhinga. Vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zvipingaidzo zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.